Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, uye kuratidzira kwavo uku vanga vachitiwo vanotsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kuna vaMugabe. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavaMugabe kuBlue Roof kuBorodale, asi muzukuru wavo vari gurukota rezvevashandi vaPatrick Zhuwao vanoti vaMugabe havasi kuzosiya chigaro. SADC yotarisirwa kuti iite musangano wechimbi-chimbi wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, asi kusvika pari zvino sachigaro weSADC varizve mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma havasati vazivisa kuti musangano uyu unoitwa riini. Iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC kuStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao, avo vanoti vambopinda muupoteri kuSouth Africa, vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabata vaZhuwao kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika munyika.
Iye zvino ndinoshushikana nezvaitwa nemauto zvekutora bumbiro remutemo wenyika nokuri bvanzaura bvanzaura vachiita zveumhondi zvaita kuti vanhu vanomwe varasikirwe neupenyu hwavo. Makumi mazana maviri evanhu vange vakasungwa zvisiri pamutemo.
Asi imi tanga tambonzwa kuti vaZhuwao vanenge vakachengetedzwawo nemauto, ii chokwadi here?
Hakuzi kuchengetedzwa, kwete kupambwa. Ndanga ndisina kupambwa. Pane vamwe vanokwanisa kusvika mazana maviri vapambwa pamusana pekuti vanhu vanga vachionekerwa sekunge vanhu vanenge vasingazowirirana neupambe simba huri kuda kuitwa nevamwe vechiuto.
Asika ivo vechiuto ava vanenge vanga vachiti hanzi aiwa iyi haisi kuu kana kubvuta masimba.
Ndovanonzi manyepo iyayo. Haungati kana wabhinya munhu woti aiwa hakuzi kubhinya munhu ndangoita mbichana. Kubhinya kubhinya, bhinya uri bhinya. Hapana kuti ndiri hafu bhinya. Pane panonzi aiwa ndiri hafu muroi, handisi kuroya asi ndangoroya hangu mbichana. Kwete, muroi muroi, mondi mondi, bhinya ibhinya.
Ko mambo, ukwanisawo kutaura here nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muchinzwa kuti vari sei?
Izvo handichakupindurai kuti ndataura navo here kana kuti handina kutaura navo, asi chandokwanisa kuti muzive ndechekuti aiwa vari muutano hwakanaka zvekuti ivo vakangomira semamiriro avo savaMugabe vakati zete pachigaro chavo. Ini ndakatozivawo izwi rekuti zete ipapo, saka varipo vari zete.
Havasi kuzomanikidzwa kusiya?
Aiwa, gushungwa isi taipi yokumanikidza ka. Hazvifambe zvakadaro. Vasiyana nedzimwe taipi dzakafanana nehonye dzinoda zvakapfava.
Asi havatyiri here upenyu hwavo kuti vanogona kuzopedzisira vapfurwa nevemauta?
Chinhu chikuru chakaitwa navaMugabe, vakapa mhiko panonzi pachirungu swore an oath to uphold the constitution. Ndozvavakavhoterwa nevanhu kuti vaite. Vakapa mhiko yekuti vacharemekedza bumbiro remutemo wenyika. Kana zvichireva kuti vachapa upenyu hwavo kuti mhiko iyoyo varambe vakaibata, ndinoona vachidaro. Ndomazivura ndinoita mudharabhopu. Asi kumhanya naye zviri nhingirikiti zvisina kii.
Asi sekunzwawo kwamuri kuita, ndiani chai akatungamira kubvuta masimbawo?
Kubvuta masimba kazviri kuzivikanwa, handiti akatungamira. Izvi ndiye akapa statement musi wemuvhuro vachiwenga. Pane mumwe asi kupfuura ivo vachiwenga. Ngaamirika paari ipapo kuvhera.
Ko
aripo pamberi pazvo.
Ko vamunangagwa mungazi kuti vari kubatawo basa ripa.
Ah, vamunangagwa tangogara tichingozuwa kuti vane ushamwari hwakakomba na guvheya. Tagara tichingotiwo pakadaro tumwe takagara tichitaura kuti ushamwari hwakadai haufani hunge uchiwanikwa pakati pemukuru wemauto anofanirwa kunge achiteerera president nemuteedzerani wapresident. Zvataitaura zviye kuti vachiri vamunangagwa vanenge vane pfungwa dzekuda kubvuta masimba zvinenge zviri kuratidza.
Tanzwawo vachinamasa vachitaura. Tanzwawo vachinamasa vachitaura pamusangano waitwa kuZimbabwe Grounds vachiti mai Mugabe vanofanira kuferefetwa nedzimwe mhosva dzavari kuvapomera. Munoti kudini mashoko?
Ngavatogara pasi. It is a shame, it is deplorable for Chinamasa to do that. Ndiye atipinza mudambudziko ratiri naro irori.
VaPatrick Zhuwau ndivo gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavamugabe vanga vari parunhare kuSouth Africa kwavari kuti vambonopotera. Zvichakadaro, bato reZANU-PF nezuro rakatora danho rekuti mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chinzvimbo chavo nebasa mushure mekunge mauto eZimbabwe National Army atora danho rekubvisa avanoti matsotsi anga achikonzerawo nyonganyonga munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo mupolitbureau yeZANU-PF vaPaul Mangwana vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano nezuro akatora danho rekukoka musangano weCentral Committee Mangwana apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiriri mutsva. VaMangwana vati pasi pebumbiro remutemo webato vanasachigaro webato iri vanobvumidzwa kukoka misangano yakaitika sanezuro pamwe nekukumbira munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato kuti vashedzere musangano we Committee. VaMangwana vati misangano iyi yakaitwa kutsigira danho rakatorwa nemauto svondo rino apo vakatora masimba kubva kuna vamugabe.
Vakaona danho raratorwa namasoja on behalf of the party, saka vakaona kuti vanofanira kutsigira matanho atorwa namasoja nokuti masoja akanga achiekita on behalf of the party. Vakavaratidza kushikana nokudzingwa kwavo kuita vanhu mubati, saka vavaitira action masoja. Ivo vakabva vaona kuti let's take ownership.
VaMangwana vati sezvo vanoona nezvekufambiswa kwebasa vaIgnatius Chombo vakachengetedzwa nemauto, mutevedzeri wavo vaJulai Moyo ndivo vakatambira chikumbiro chematunhu ese vakakoka musangano weCentral Committee uyo uchaitwa Mangwana naTen Mangwanani. VaMangwana vati chimwe chezvisungo zvakabva kumatunhu ese ndechekuti vamugabe vasiye basa kubato nekuhurumende uye bato richasarudza mutungamiriri mutsva. Mangwana
kuchambira maresolutions akabva kumaprovinsi. One of the key resolutions akabva kumaprovinsi ndezvekuti president wedu dai vachiya basa, saka vakakumbira kuti central committee iyo inotuma president kuti vaenotonga nyika central committee. Saka yakakumbirwa kuti ishandise simba rayo rokuti mutungamiriri wenyika dai asiya basa, osiya basa rokutungamirira nyika, osiya basa rokutungamirira pati. Tinotarisira kuti ichasarudza mutungamiriri mutsva waichazoenda naye kucongress.
Chimwe chisungo chakabuda ndechekuti vaimbo vemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakadzingwa basa nemubato navamugabe vadzorwe mubato. Chimwe chisungo ndechekuti nhengo dzese dzebato iri dzakadzingwa mubato iri kubva paCongress ya2014 vadzorwe mubato, pamwe nekuti munyoro wemadzimai mubato iri zvakare vari mukadzi wavamugabe amai Grace Mugabe vadzingwe mubato iri. Nhengo dzebato iri dzinotiwo dzinotenda mauto nekusunungura vanhu kubva kuutongi hweumbimbindoga hwavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanova zvesachigaro weSADC havasati vazivisa kuti musangano weExtraordinary Summit wakanzi uitwe nechimbi-chimbi uchaitwa riini. SADC Troika yakasangana kuBotswana yakakurudzira kuti musangano uyu uitwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
VaZulu, ndatenda hangu semunhu ari Joni taswera tichimhanyidzana nayo nyaya yekuda kuti tizive kuti musangano uripi, nekuti wakange wamboita sekuti wanga wanzi uchaitwa nhasi muJoni muno muPretoria. Asi patazosvika kuPretoria tabata mashoko ekuti musangano uyu wanga usiri kuitwa nhasi, pambobuda mashoko ekuti ungangoitwa mangwana kuBotswana. Asi pazopedzisira paakunzi hausi kunyatsokuzikanwa kuti uchaitwa rini. Saka pari zvino chokwadi chaicho chiripo ndechekuti vakuru vakuru veSADC musangano uyu unodaidzirwa naSachigaro. Sachigaro havasati vataura pfungwa dzavo nekuti chakangoitwa netroika irecommendation. Saka tatomirira kunzwa kuti tonoti recommendation yacho yakatambirwa here, kana yakatambirwa musangano uri kuitwa rini.
Saka musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma.
Musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma hongu. Mamiriro azvo sekuziva kwamunoita nevazuma havakwanisi kungodaidzira, vanotanga vataurirana nevamwe vari muSADC macho imomo vasati vadaidzira musangano. Even zvavo uchinzi musangano uri kuda kudaidzirwa nechimbi chimbi, vazuma vanofanira kuti vasachigara, vanofanira kutomboti vataure nevamwe, kusanganisira dzimwe nguva naivo vamugabe vacho, nekuti zvinogona kunge zvichivabatsira kuti vamugabe vange vari muwo musangano imomo vachitaurawo nekunzwa zvinenge zvichitaurwa nevamwe vavo.
Asi zvingakwanisika here kuti vamugabe vaambobude muZimbabwe vachienda musangano inekudzoka?
Pakavaomera, pakavaomera, nekuti mamiriro akaita zvinhu, maonero andiri kuzviita, nyaya iyi rangirirai kuti yakaita sekuti yakatanga nemauto, asi payava pari zvino pekuti yave kumapazi ezanupf yave mukatikati nevanhu vanhuwo zvavo, zvinogona kunge zvaakunetsa manje kuti vari kuchengetedza vamugabe vachipukunyutsa mhembwe yavo. Saka zvaakutonetsa kuti vamugabe vange vachifamba kuenda kana kuti kwavangaenda kunze kwenyika. Ndinoona sekuti havasi kukwanisa kuzogona kufamba kusvikira nyaya iyoyi yapera, nekuti hatichazivi kuti iri kufanira kunge ichipera sei. Asi veruzhinji vataura zvavo vaakuti inofanira kunge ichipera nekuenda kwavamugabe. Saka kunge vasati vataura zvavari kufunga vachibuda pachena, handionisi kuti vamugabe vachapukunyutswa vachienda chero kupi kwavangaenda. Nekuti dambudziko riripo ndiroro rekuti vanhu havasati vabuda pachena kuti kana vakange vati vari kuenda vada kuvapa upoteri here, vada kuti vagare munyika here, vachabuda vachibuda mubudiro upi. Saka pakaoma, pakatovaomera ivo vamugabe.
Vamabhenge, tichitarisawo iyo SADC, munoona here ichitumira mauto zvatinoona zviya zvinoitwa kunyika dzekumawirira uko, kuti kana mauto atora masimba vanombotumira mauto vana ECOWAS vaivaya, zvingaitika here muZimbabwe izvi?
Maonero angu ini vaZulu ndeyekuti uto remuZimbabwe, maitiro ari kuitwa nemauto emuZimbabwe ndeaya maitiro ane hunyanzvi, maitiro ane hungwaru, nekuti pari zvino nyaya haisisiri kuti kupera kwenyaya hakusisiri mumaoko emauto chete. Nyaya yakandwa mugango mujechetere, yatova muvanhu, muvanhu chaimo. Saka kuti veSADC vatumire mauto avo, vanhu vemuZimbabwe vabuda pachena vachiti vari kutenda zvakaitwa nemauto, vari kutsigira vazhinji vacho zvakaitwa nemauto. Saka vari kushanda nemauto kuti basa ripedziswe. Tingatoshaya kuti SADC inenge ichitumira mauto aya, mauto ayo kunani kuti adii.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica, vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Zvichakadaro, vanhu vakawanda munyika vabatana mukuratidzira kwavo kutsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Migwagwa yemuguta reHarare nhasi yanga isingafambiki nekuda kwevanhu nedzimotikari avo vanga vakarasa miswe nemufaro. Veruzhinji vanga vachiimba nziyo yeumwe muimbi wechidiki Japreza yekuti mudhara vachauya, uye vamwewo ndoo vanga vachiridza pamwe nekuimba nziyo dzekurumbidza vemauto. Kunyange hazvo migwagwa yemudhorobha yanga yakazara, zvimwe zviuru nezviuru zvaungana kuZimbabwe Grounds kumusha weHighfields kwanga kuine musangano wakarongwa nevaimbova varwi vorusununguko. Veruzhinji vazobva kumusha weHighfields, vamwe vachifamba netsoka kusvika vasvika pamuzinda unoshandira mutungamiriri wenyika Westgate House. Varatidzira ava vanga vari vemazera ese. Sekuru Clemens Chako avo vabva kwaChirumhanzu vati kunyange hazvo vachifamba nemudonzvo, vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa kuratidza mufaro wavo nezvakaitwa nemauto.
Tasundwa nemafambisirwo angoitwa nyika yedu yezvino. Zvatatofunga kuti isu savarwi vehondo Ko zvataka kurandize izvi nokuti chokwazvo kwakuenda nyika yedu zvino tatoshaya kuti ndokupi plus munyika mamusa muchisina ruremekedzo gwana baba nana mai avo vakagura nyika ino kuti tive zvatiri nhasi saka izvozvo ndozvatisumudza nesu vakuru takahwahondo kuti tisvike kuno tizoratidza kuti aiwa kana zvasvika pakadai aiwa hazvichaiti zvakatokwana zvakaita toda utongi utsva
mumwe wevanga vari kuratidzira kekutanga muupenyu hwavo vatafadzwa Mugabe vati kumiswa kwenyonganyonga nemauto nechipiri ndozvavasunda kuti vabude vabatane nevamwe
nhasi ndabudawo kuti ndisanganewo nemhuri yezimbabwe tichitaridza kutsigira vatiri kuita vemauto ezimbabwe nechiitiko chakaitika musi wechitatu vachitiwo vari kuita inonzi Zimbabwe Democracy National Democracy Project. I think ichinhu changa chaoverdue chaos yanga iri munyika yanga yawandisa. Vamwe vari kuchema-chema zvakuti mauto hafanwa kutonga nyika but inyaya yechengetedzo yenyika national security kuti kana zvinhu zvichingoramba zvichingotitiyoreta tisina zvokuti tingaite nazvo. Saka nhasi tiri kungopemberawo nevamwe vanhu vemuZimbabwe kuti I think chinangwa chaitsvako chawanika. Kuti timbowana kanguva kero nyararo mbichana tichimbofunga kuti tichaita sei tichigadzira zvakakangaswa kumashure nekufunga kuti tichaita sei kuenda kumberi
amai Catherine Makunere avo vanoti vafamba kubva kukuwadzana kuenda kuHighfields pamwe nekuzoenda kustate house vati rudo rwekusunungura nekugadzira ramangwana ravo ndozvaita kuti vazvipire kuti kunyange zvazvo vanga vasina mari yekufambisa vabatane nevamwe amai Makunere vati vamugabe vanofanirwa kuenda nechimbi-chimbi mumwe mukuru wemauto Major General Sibusiso Moyo vazotenda veruzhinji varatidzira vachirumbidza zvakaitwa nemauto
tokutanga ndauya pano ini ndakamirira mukuru wemauto anonzi General Chiwenga message yandauya nayo yekuti aiwa zvamaronga mukataridza zvakanangana nokuti tsigira isisu tinozvikudza uyezve tinozvitenda chechipiri chambotaurwa zvechekuti maratidza kuti semhuri yeZimbabwe mune discipline inenge yatinayo isisu kwatiri kuno saka zvangofanana nemhuri yacho kurongeka orderliness
kuZimbabwe Grounds, mamwe makurukota ehurumende akadai samai opamuchinguri navaPatrick Chinamasa vashoropodza vamugabe vakati nguva yakwana yekuti vachienda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro kwaita mufaro mukuru nhasi kuBulawayo apo vanhu vazara mumigwagwa yeguta iri vachifarira zvakaitwa nemauto. Vamwe vanhu mudhorobha iri varatidzira kubva kuCity Hall vachienda kune imwe State House iri mudhorobha iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vapinda mumigwagwa yeBulawayo nhasi mangwanani vachiratidza rutsigiro rwavo kumauto. Ukuwo mauto ambo tenderera mumigwagwa yeguta nemotikari dzavo vakapfuurawo nepastechu yamushakabvu Joshua Nkomo veruzhinji vachivauchirira kuimba pamwe nekuridza metero. VaAlex Manyange vati vari kuona zuva ranhasi sezuva rerusununguko.
Zuva ranhasi ndiri kunyatsokufarira nyika yangu kuti nyika yangu ndinayo maoko. Nhasi ndiri kufara masoja ndiri kunyatsokumafarira ene ndiri kumasimbisa hevhi. Kutori kusvikira narina rini kusvikira ndibve pano pasi ndeti vasimbisa masoja.
VaMacDube vatiwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vatadza kutonga nyika uye vakwegura.
Tiri kufara chaizvo nezviri kuitika muZimbabwe. Today we won our independence. Yeah, my 98 hatisa chatsumboiziva yedu independence day na 14 November 2017. We are very happy, but Mtara must go.
Mumwe mdzimai asina kuda kutaura zita rake ati anotarisira utongi hutsva huchaita kuti upfumi hwenyika hugadzirike.
Shuwa tavavaranda munyika yedu, Mtara akura gaende kumusha anorima. Grace ndiye arikufurira Mtara. Mtara achaziva zvekuita. Akukozi zvese zvataurwa na Grace ndizvozvo. Aiwa iso atichada from today kuti Mtara akumusha.
Bishop Sam Chigede vengwa yekupedzisira Apostolic Church vati vanotarisira kuti zvose zvichaitika zviitike murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti handichokwadi change chichimbotaurwa kuti anenge ari muZimbabwe achibatana nevanga vachiratidzira kuZimbabwe Grounds, asi Mapfumo anoti ane urongwa hwekuzodzokera kuZimbabwe mwedzi unotevera. Tabata vamapfumo tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yanga ichitenderera pamadande mutanda akaita sana WhatsApp neFacebook yekuti vanga vachitarisirwa muHarare nhasi.
Aiwa, hapana chokwadi, vanhu vari kungofarawo zvava. Asi tine urongwa hwekuti tinotarisira kuti tidzokerewo kumba timbonofara nevanhu. Urongwa hwacho huripo manje manje, tambenge tichitotaura nevamwe vanhu vari kuda kuti varonge urongwa ihwohwo vari kuSouth Africawo vanenge vanozvigonawo kuzviita. Saka zvekuti hanzi tinenge tiri kuko, aiwa, hazvisirizvo. Vanhu vari kungofarawo zvavo.
Saka kazhinji munowanzoenda kuSouth Africa kupera kwegore uku munana zvita munomu, ndonguva yamuri kutarisa kuti mungangoende kuZimbabwe?
Ava vanga vachida kutoronga, vachida kutoronga kuti tikwanise kuenda kuZimbabwe muna December. Vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vagona kuti vaunganidza vaimbi vanenge vanawo ivha mutukudzi nevamwewo tosangana navo toimba tiri pamwe chete. Vanhu vane urongwawo hwavo hwavari kutarisira kuti tingangoita.
Tombodzokera iko kumamiriro akaita zvinhu munyika umu, muri kuzvionawo sei?
Hazvina kuipa zvaitika izvi, asi ngationeika kuti zvazvaita izvi ka tinoda kuti tibatanidze vanhu. Ndo chikuru. Kubatana kwevanhu ndo chinhu chihombe. Vanhu vakaramba vakapesana-pesana vachipesaniswa nezvemapato ematongerwo enyika. Hatisi kuenda mberi, ngatibatanei sevanhu. Munoona kuti muno muAmerica tine maDemocrats, tine maRepublicans. At the end of the day, ukatukirira uri muuyiwo zvako, ukatukirira kana mumwe wemaRepublicans kana kuti wemaDemocrats. WemaRepublicans anopindira achikutaura kuti uri kutukirira mafellow Americans. Ndo zvinhu zvatofanirwa kuonekwa tichiita izvozvo. Kuonewa ndokubatana kwedu ikoko, kubatanidza nyika. Vanhu vasavengani, vanhu vasavebatane pahuro, nokuti hanzivi ndiri wepati yegood party. Mapata haana nebasa rose. Nyika ndeye vanhu. Saka tiri vanhu tese, tofunga pfungwa dzakadzamisisa, teisa pfungwa dzedu pamwe chete sevanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire mangwana. Tichatoda kuti inhaka yevanai yamuri kuona yanga yaparadzwa. Saka zvaitwa neava vemauto ava, kana vaita nemwoyo wakanaka vachiitira vanhu, tinotenda zvikuru, tinotenda zvikuru, asi ngavabatanidze vanhu. Vanhu vasapesane-pesane. Zvemapato ekutongerwa ematongerwo enyika iyi tosiyana nazvo, tobatana isusu sevanhu, tovaka nyika yedu tichienda mberi.
Asi mamwe mashoko atiri kutambira ari kuti vamugabe vanenge vari kuda kurambira pachigaro. Munoti kudii nazvo?
Vanogorambira pachigaro seiko? Iyo vakanyatadzwa kuti ma-provinces ese avaramba, vati havadi kunzwa nezvavo. Saka vanogorambira, ndo vanhu kava vari kutaura kava. Vanhu vari kutaura kuti hatichakudai, haurambire pachigaro, unorambira pachigaro kuti haisi imba yako kai.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achitaura ari parunare kuOregon muno muAmerica.
Mushawenyu amachema,
mumaitama bebe,
yangu chipo iwe.
Kambo mamvembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye ari muno muWashington DC kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzirawo. Marvelous, wakadii?
Aiwa, ndiri wadi zvangu, ndichatongobvawo kusvika pari zvino. Aiwa, tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri pano zvakawanda uyezve vari kuratidza ivo kuti vari kuita solidarity nevari kumusha.
Vari kuratidzira
Simba, munhu wese ane maflag nezvimwe zvakadaro.
Kuratidzira uku kuri kuitwa papi chaipo muWashington?
Kuratidzira uku kuri kuitwa pamuzinda weZimbabwe uri muno muWashington DC, asi pari zvino pamuzinda pakavharwa, asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri panze. Vabva kumativi mana emuno muAmerica, vazhinji vacho vachibva imo muno. Ndiri kutoona muyuti wechidikidiki tichaona vabva kuAtlanta, hamene vakabvuma kutaura. Vane sheti yavo yakanzi hashtag displag, asi tichamboedza kuvatsvaga kuti mutaure navo. Asi ndine vamwe amai vari pano vari kuda kutaurawo kuti ivo vafambirei ipo pano. Regai tikupei.
Ngavauye zvavo.
Masikati. Zvizvarwa Luigi Zimbabwe. Tasamba nhasi nekufara, nekufara chaizvo nekupiwa manyengo atapiwa nevanhu veZimbabwe. Taona mapikicha evanhu vekumba, vana sekuru, vana ambuya vachimuka vachienda kunomata, zvikanyatsotipa mverekero kuti nyika yedu iri kudzoka. Nyika yedu yatakakura tichirota yaakudzoka. Nyika yedu yanyika yedu zvakare. Tiri kufara zvisiri kutomboita pano.
Saka imi mabva kupi? Munogara muno muWashington DC here?
Aiwa, ini ndinogara kuMaryland. Ndatodrive 2 hours kuti ndiuye kuno. Ndati hazvingatomboitei ndigare kumba ndichiona zvimwe zvese zviri kuitika izvi.
Saka muri kufara here nevanhu vauya kuzoratidzira?
Akawanda tauya. Ndauya nevana, pane vana vakuru vese, vana vese vari kunzwisisa kuti ndizvo zvinoitika. Rudo rwacho ruri kupfamba nyemwe zvisingatomboiti.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai tichitaure zvakare naMarvelous.
Borai.
Marvelous.
Hello, blessing.
Pane mumwe auya here?
Pane mumwe wechidiki vaimbogara imo muno Washington DC. Regai vataure nemi vakuze kuti ndiani vanoita zvevechidiki. Regai tikupei kwavari.
Hello.
Hello, munoitwani? Vaimangoti gaga nguva idirenge yafamba.
Zita rangu ndoitwa administrator ndaigara muno Washington DC, ndaigara kuAtlanta. Vachitauya kuzotembera nevamwe maZimbabweans anogara muWashington, tichiungana tichiratidzira kuti kutonga kwava Mugabe tanoita nako. Yava nguva yekuti vachienda kuZimbabwe ichifamba ichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma admonish. Tichaedza kuti titaure nemi zvakare, nguva yedu ndo inenge yafamba. Tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru mutoro wedu wenhau Marvelous ari muno muWashington DC kuri kuratidzirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa uye kuratidzira kutsigira kwavari kuita zvakaitwa nemauto. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavaMugabe yeBlue Roof kuBorodeo, asi muzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vaudza Studio 7 kuti vaMugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva inotevera. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 lwezi 2017 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uphakathi kokujabula ukuthi uMongameli Mugabe usezachiya isikhundla. Kodwa uzasuka nini?
Uthi lalaba abamgoqeleyo atshontsha labo, bahambe labo, bebotshwe njalo.
Umzukulu kaMongameli Mugabe umnumzana Patrick Joao uthi umalume wakhe vele kayindawo. Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amaningi.
Igame yethu yepolitiki le, igame yabanamba. So ungabona wena uxotsha abanye, uxotsha abanye. Pho uyabusuthi udlala yipi intsoro ngoba intsoro yakhona ayiyena kuthi
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo. Inkulungwane zabantu ezigoqela abamabandla ezombusazwe labezinhlanganiso ezizimeleyo batshengisele edolobheni leHarare lakobulawayo lamuhla besithi uMongameli Mugabe kumele asuke embusweni ngokuphangisa kulandela ukugenqulwa kombuso wakhe libutho. UNtungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yiti esakufaka embusweni sesikukhipha manje. Lo yiwo umbiko obuqondiswe kumgabe nguZulu weZimbabwe jikelele ongene ezitaladeni namuhla kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu, njalo kungelani lokuthi ngowezanu PF, iMDC kumbe yiliphi ibandla. Bakhulume ngazwilinye abantu bakubeka sobala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uMgabe asuke esihlalweni. Omunye wabakhulume emhlanganweni weHarare yisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa.
Uthi lalaba abamgoqeleyo atshontsha labo, bahambe labo, bebotshwe njalo.
Sisakumbila futhi ukuthi First Lady ayitwe investigate ma crimes akakomita.
Uthi sizacela futhi ukuthi lo Grace bemlandelele amacala akhe awenzileyo.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora laye ungene enkundleni ngengoma edumileyo eyayihlatshelwa kakhulu ngesikhathi sempi.
Taura shinetika muruchi irewano wokoutima si intwisise jakana kamsangano.
We must remember tomorrow.
Uthumela sikhumbule kusasa.
Because we want to change our country.
Ngokubona sifuna ukutshintsha ilizwe lethu.
This country is not a dynasty. This country is not for one family. This country is for all of us. It's not for one race. It's not for one tribe.
Amazwi kaMonzora agcizelelwe ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owaxotshwa kubandla lezanu PF njalo osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-NPP.
Chati unza pano kutambudzika kwenyu
okusibisela pha ukuhlupheka kwabantu lina
kwathiri kuti ngati unganidzane itese tipedze ngaete gaete
uti siti kasibutheleni sonke sikote bahambe 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 ngaende ngaende.
Upasta Ivan Mawarire laye uthe selimtshonele uMgabe.
Toda kutenda mawutho edu
sifuna ukubonga amasotsha ethu
chechipiri
okwesibili
Mugabe ngayende
Mugabe bahambe
chechitatu
okwesithathu
ngezimbabwe pamwe chete.
Asipambeni lizwe ndawone.
Ndikati hatichada munoti hatichatya. Hatichada.
Hatichada.
Ngati vake nyika yedu idzva pamwe chete.
Asipambeni lizwe ndawone.
Upatson Dzamara yena ukumbuze uZulu ngokunyamalala komne wabo uita Dzamara yena onakanelwa ukuthi wabulawa ngohulumende kamugabe.
Tine vanhu pakati pedu.
Abantu pakati kwetu.
Vanosanganisira itai Dzamara.
Abatanzelo itai Dzamara.
Asiri pakati pedu.
Ongekoyo lapa.
Tiri kuti.
Siti.
As we go forward.
Joba sikamba.
For our transition to be holistic.
Umuntu kamba lotululunye.
Ngati Chandra itiri pamwe chete.
Asipambane nso.
Awai maZimbabwe awai.
Abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe Liberation War Veterans Association. Okuyibo abaqoqe ukutshengisela kwanamuhla labo bathe akusabuyelwa emuva. Kusenzakala konke lokhu amahelikopter ebutho ebezula duzane lendlu kamgabe. Abaningi bebethatha imifanekiso lamabutho bewabonga ngokukhipha umgabe beqabuza njalo imibhobho nje bengagqize qhakala angani umuntu uqabuza isithandwa sakhe. Abanye ngekade bepolitshela amasotsha izicathulo zawo. Kusasa khona ibandla leZANU-PF lithi liza kupha umgabe lomkakhe uGrace incwadi zokubaxotsha kuleli bandla. Kodwa akwaziwa ukuthi uza kwamukela na lokhu umgabe ngoba ebikwa esithi ofuna ukumbulala kambulale yena kayindawo.
Kunjalo nje umzukulu kaMongameli Mgabe umnumzana Patrick Joao uthi umalume wakhe kasoze asuke esikhundleni ngoba engumuntu ongethuselwa yilutho. UJoao utshele Studio 7 ukuthi amabutho asebulele abantu abayisikhombisa selokhu ahluthuna umbuso ngomvulo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuthi ithole ubufakazi balokhu. UJoao utsho lokhu ngemva kokutshengisela okukhulu okwenziwe eHarare lamhlanje uZulu esithi kasamfuni uMongameli Mgabe. Lanxa uZulu befuna ukuba umgabe ahle asuswe esikhundleni sakhe khonapho khonapho, isikhulumeli sebutho uMajor General Sibusiso Moyo uthe lokho sekusezandleni zabalezikhundla zaphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaze kulomkhosi bekunguZulu ovele kumabandla ehlukeneyo emanyaniswa into yinye yokusekelana lababubutho kanye labalwa impi yenkululeko kumkhankaso wokuba uMongameli Mgabe asuke esikhundleni. Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Joseph Siziba utshengise ujabulela leli langa.
Yena sibesile mpupha kodwa singakafiki kulo, sesifikile kulo. Kuthi ukuthi sesiphendukile ku-1980 mama.
Umnumzana Morgan Mambo omunye wabalwa impi yenkululeko njalo ozileyo laye kulomkhosi ulandisa ngokumenze wazaphatheka kiwo eqala eZimbabwe Grounds waze wayafika eState House esigodlweni sikamongameli.
Ngiyathaba kakhulu namhlanje ngoba sahamba empini ukuthi ilizwe likhululeke, kodwa ngilapha vele angida okwami. Kuyasidanisa khonoko sithi abanye abakhonzi abakhatshana emaphandleni abalawo kwabo, but abantu besutha ngapha sekungani thina silele ukuthi imuli ka-First Family yodwa yiyo efuza ukuthi itshintshane. Siyabonga uNkulunkulu, ngiqela ungasithi uChivenga imisebenzi yakhe eyenzileyo ukuthi iZimbabwe ize ikhululeke.
Umambo uthi ulethemba lokuba lokho akuyela empini sekuzofezeka manje.
Kathesi kuthiwa yithi abanikazi belizwe sabuyalalo, but unto ungangitshela ukuthi okwami yikuphi. Angiyila ngitsho ibhasikile andalo. Aso namna ngiyathaba alibana kuthiwe labo abaza bakhona bengasikhohlwa ukuthi sadubeka. Sadubeka abanye bethu bafa, but namhlanje athi akuna abantu abasinakayo, sibe singanakwa. Hayi,
Omunye wabaze kulomkhosi ngosakhulayo umnumzana Felton Mphakami.
Sizamile sike machipisa kona ngali size ngapha etown size lapha emilitary khuluma into esitshetsheneyo but ke kodwa ke thina njengamaZimbabwe sithi ke sifuna i-change sifuna ukuthi umgaba ahambe engahamba lathi ke sonke siphumule wonke umuntu uyakhala ngibona abantu wonke lapha kutshengisela ukuthi balenyembezi abalazi enhliziyweni abanye ziyaphuma abanye asiphumi siphakathi but ukuthi nje kunzima ukhona la sesuka lapha sesendlini but asithi sesekanga kahle kahle ngento eyenzakale lapha ngoba sizwanga ngento kade ikhulunywa but sesiyalalela sisendlini ngale ukuthi sizwe ukuthi kade beyisithini njengoba kade silapha ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uhamba njani njani kale sisiya nga isicele sethu ukuthi ke amgama ahambe uphele nje khona.
Abaze kulo mkhosi babalisa izinduna abezokholo abaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu abenhlanganiso emela izisebenzi abalwa impi yenkululeko inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kanye lozulu ovele kumagumbi amane elizwe. Ekupheleni kombuthano lo eZimbabwe Grounds, uZulu ulubhekise State House lapho ethulelwe khona umbiko womkhokheli wabakubutho uGeneral Constantino Chiwenga. Lumbiko kaGeneral Chiwenga wethulwe ngomunye wenkokheli yabakubutho uMajor General Sibusiso Moyo obonge uZulu ngokuziphatha kwakhe. UMajor General Moyo utshela uZulu ukuba aphindele emakhaya alindele umbiko ozovela kibo. Abaye bayafika eState House benze lokho ngemva kokuba beke bamiswa okwamaholo amathathu andubana sebevunyelwa ukufika bucwadlana laleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ilunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mgabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amanengi. Sixoxe laye umnumzana Chuma.
Well, nango ke kukhona sokwehlile ungakuthi mina ngihlala ngikhumbula bana intande yabantu lemeli yenziwe esikhathi zonke. So nxa abantu bezithi hayi asisakufuni ukwenzeka kungubani ongakuphikisa khonokho kutsho ukuthi bekebe kule zinto engihamba kakuhle abantu bebebegcina phakathi enhliziyweni begcina abantu enhliziyweni kodwa belani kuyafika isikhathi sokuthi izintoni ikhukhumali kuduke xa isidukile siyakusuka kuthini-ke khonapho ezilanga engazengenela empilweni yami ngafa ngaliphupha ulize ngaba khona kodwa nakho selikhona isikhangela ngento ekhona eyenzakalayo.
Ela kusasa lebandla ulibona njani nxa sikhangela lokho okwenzakalayo?
Well, mina ngifisa ukuthi ngabe isifundo esisifundayo njengenhlanganiso yethu yezaliphemfulula akumelanga kube nomuntu osemkhulu ukudlula inhlanganiso nangokwayo. Yabona kunomuntu owakhuluma wathi khona inhlanganiso yezaliphemf awungeke wayithatha ifana esikhwameni sakho kodwa thina sonke abantu siyakwaziswa ukungena esikhwameni sayo. So ungabona nosuyithethe usuyifana esikhwameni sakho iyakuthisa njengakhonoko okona sokusebenzelana ngathethi lapha. So akusifundiseni khona kubantu bana sisuka lapha sisuke lapha sesikwazileba ingxabano engelandingeko ayifuneki uxothana okulandingeko awufuneki ngoba igame yethu le yepolitiki leyi igame yabanumbers. So ungabona wena uxotsha abanye pho uyabe usuthi udlala yiphi insoro ngoba insoro yakhona at the end of the day iyabe ifuna iy'namba zabantu eziyavota manje wena ungaba uxotshe ubaxotshe ubaxotshe andikho lokwana okushiwo ngujesu kona wena ungasebenza inkemba lawe ngayo inkemba leyo.
Njengoba sesibona abanye sebexotshwa njalo ebandleni akusoze kufanane yini lakhonokhu kukade kusenzakala
yiko vili kona mina if nxa abantu behlala mpile befuna ukuthi bethengisele ukukhula lokukhulisa inhlanganiso kumele ozangena angene ngomoya wokuxola ngomoya woxolo ngomoya womanyano ngomoya we-tolerance inxa ngingatsho ndibala nesikhiwa.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga leZANU PF eledale leCentral Committee ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekubulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra unkosikazi Thariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezaphu ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni lapho ibutho lesizwe elizama ukuthathela umongameli Mgabe umbuso ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama. Lokho kwenzakeleyo linyathelo elihle kakhulu ngoba la endlana umngameli wethu obengu-Robert Mugabe besilaye ngesikhathi sendi and savumelane sikuvumeleleyo but nxa sekukuye akasavumi ukuthi ephume echiye labanye sesidiniwe thina ngaye ngoba lokukhula usekhulile mntana makula nto enjalo kokuthi ukukhulu engabusa umuzi kuze kube nini ubaba sithi kaphumule asithi ukuthi thina akaphume but kaphumule kungena abanye abangasigijimela masinya akuyenzi lokho ukuthi ezeye ku-Congress ngoba always uyariga.
Liyavumelana labanye benu yini abezandla labo bonke abakuhulumende ngaleli nyathelo kumbe lithi hayi lokho ngokwezanu thina sikungene?
Hayi thina nxa besilwa yikho sithi ngokwezanu but nxa bekhipha umuntu embusweni ongabusi kahle abantu sithi kulungile. Thina ukulwa sikufuni kodwa sifuna i-peaceful ukulandela into ezile peace phakathi ngoba thina ezeZipra we are so disciplined soldiers. Asifuni igazeli chitheka ya after thina sesakhipha i-enemy esasingayizwisisi. Yena sesingamphathi njenge-enemy but sasimphatha njengomkhokeli omele ezwisise izikhalazo zethu but kazange wazizwisisa. Isingabe kuthiwa usibili uyabona ukuthi ngihlezi njani but lokuzele irole engiyidlalile it was so big but ayimfanelanga kathesa. Nxa ungathi uyakhangela uzathola abangayidlalanga irole yena le engiyidlalile ukuthi bantu bazobehlale kuhle laye uthole umbuso yibo abahleli kuhle. Thina asifuni kuphela into esingayifuni kuye umngameli kuphela yikhona kokuthi akazwisisi izikhalazo zabantu beZimbabwe as long abantu beZimbabwe bonke any opposition party isitsho lokho thina esikutsholo. Hayi thina asina problem sifuna wonke umuntu weZimbabwe ezizwe efree.
Okuningi kwenziwa ngobaba khona ngale phezulu kungaguqula yini impilo yabesifazana okungenzakala umnotho welizwe ungalunga?
Nxa sekulungile bazasibiza lathi sihlale phasi ngoba akasiyesaba ukuthi kathesi sixokozele izinto zisalungiswa akulanto engahamba phakathi kwelizwe ngoba nxa singakuxokozela kathesi hhayi kuyabe kungela nto ezahamba sizabusa kuphela ezilongu kungaphuma lo osizobhaye ukuthi ngifuna ukufaka abafazi nefaka abafazi abangazi lutho ngeni nge-politics nge-ideology ya this country abangazi lutho ngitsho but siyakwazi ukuthi kuzalunga kuphela lathi beqeda lapho lathi siyakhuluma labo baba bobaba lathi sifuna i-50% yethu ibe khona angikholi ukuthi bangayala obaba.
Lani beliphikisana yini lo mbono lo wokuthi umkamongameli kube nguye?
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka ayisiyo mfazi wepolitics. After that usengenela ekhipha labona lawa ama-supporters aka-president Mugabe ecelele eyenzani eyenzani. Mina phela bese ngicabanga ukuthi siye i-NO yena lo usisi ngoba angikaze mbona umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi ku-struggle kule nto eziningi ezinye zenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo but yena wayengela nto yakhe ukuthi uyafihlwe and vele wayengela anything wayekhanya ungani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe ngoba umama lo mina ngimsupporti vele azange samsupporta in the first time vele azange samsupporta ukuthi ebe nguye okhuluma phambili kwethu. Thina when we have fighted this country azange sikuthande khonokho ngoba usifake wokuthi sibe le moya emibi otherwise ngabe waye engani uthi sizammelela umdala nalo kuze kufike isikhathi sakhe sokuthi usedingo sofuna ukuphuma but ngeke mamena lona uyo cause all these problems
leyo balaleli bekuyingqoqo lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Tariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Ngemva kokwenzakalayo elizweni osekukhomba ukubana uMongameli Mgabe engasuka esihlalweni abanye sebethandabuza ukubana bazamkhumbula njani nxa esesuke esihlalweni. Okunenga sikuzweni kubathabile masuku ekwobulawayo.
UZulu ujabule kakhulu ngemva kokutshengisela okwenzakale edolobheni lakobulawayo namhla emini ethi uthakazelela uzibuse laloba kungakacaci ukuthi ngempela uMugabe uzakwehla esihlalweni sobukhosi. Ekhuluma leStudio 7 isakhamuzi sakobulawayo uMandla Nkosi Ndlovu uthi uMugabe uzamkhumbula ngocuku alwenza ngombhuqazo weGugurawundi uMrambatswina kanye lokubhidliza ezomnotho osekubangele ukuthi uZulu ahlale engalamsebenzi.
Mina uMugabe kuphela into vele makubuya igama elithi Mgabe ngicaba ngophela indaba yombhuqazwe esigabeni seMathabeleland leMidlands lapho kwalahleka khona imphefumulo edlula inkulungwane ezidlula amachumi amabili. Mangisiza igama elithi Mgabe njalo futhi ngikhumbula uMrambatswina. Mangisiza igama elithi Mgabe ngikhumbula indaba ze-inflation ngikhumbula amamatrillioni lamatrillioni emali esike sawathwala kodwa engasebenzi fuqa ibharu kuyathengisa inkwa. Ma ngikhusikhulusiza igama elithi Mgabe sikhumbula nje ukuvala kwamaindastri, sikhumbula nje umuntu othole izakhiwo wazidiliza, sikhumbula umuntu othole into yonke enhle ebekiweyo wafika wayidiliza, sikhumbula umuntu oyehleke ukwenza okwakhe okuhle wathola okuhle wakubulala okuhle.
Osakhulayo umnumzana Thulani Mhambi uthi uzakhumbula uMgabe ngokuthuthukisa ezemfundo elizweni okwenza phose wonke umuntu elizweni abe ethole ithuba lokungena esikolo.
Mina uMgabe into engamkhumbulela ngayo enhle i-1 kuphela ngokwemfundo ukuthi iZimbabwe i-country edumileyo nokuba labantu abafundileyo e-Africa. Kodwa okuningi okwaMgabe kubi ngizamkhumbula ngocuku asenze lona sihambe ezikolo sisiyafunda sichitha isikhathi kodwa ukuthi sithole imisebenzi sikhanye sesithengisa kuma-street kungalalutho esiluyenzayo sichothozwa sisiya kwamanye amazwe sihlukuluzwa yikho engamkhumbulela ngakho uMgabe.
Omunye njalo obetshengisela kobulawayo umnumzana Mike Phiri uthi uMgabe uzamkhumbula njengomuntu owabusa waze wadlulelwa yisikhathi eqilibezela kukhetho. Unkosikazi Miriam Kandla uthi uzakhumbula uMongameli Mugabe njengomuntu obelolwazi olujulileyo njalo ekhuluma isilungu esicacileyo kakhulu ngoba engumongameli wokuqala kwele Africa ukunxuswa nguQueen Elizabeth waseEngland ukuthi azonatha laye itiye wamupha isicoco sokuba yiKnight.
So, mina uMgabe uPresident wethu ngizamkhumbula ngokuthi wayengumuntu ohlakaniphileyo, umuntu ohlanzekileyo, umuntu owayekhuluma isikhiwa esikhipha ngamakhala, waye futhi kuma international forums wayetshela amakhiwa okokwenza.
UMongameli Mugabe ubuse ilizwe leZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980 khathesi sele minyaka engamachumi amathathu lasikhombisa 37 elokhu ebusa. UMgabe uleminyaka engu-93 njalo nxa kukhangelwe amazwe e-Africa nguye oseleminyaka eminingi ebusa phakathi kwabanye omongameli abalwela inkululeko zamazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo lamhlanje zibambane labanye bazo zatshengisela zisithi zona uMongameli Mgabe kazimfuni. Lapha eWashington DC lakho batshengisele, sikhuluma nje bayatshengisela. Silontatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo okhonale phandle kwesigodlo someli weZimbabwe khonapha eMelika eWashington DC. Siyakwamukela Ntungameli.
Yebo ngoku ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho?
Akuyaphithizela lapha esikodleni seZimbabwe eMelika, i-embassy babuyile abantu abavela eZimbabwe. Ngombiko ofanayo bathi Mgabe Masiko, okungumbiko otshengiswe ngabantu eZimbabwe lasemazweni athiyeneyo. Uyawuzwa umsindo olapha Chris, kuhlangene abadala labatsha. Ngitsho labo nani abantwana abancane, ukhona omunye engikhulumelayo uyazi igeng yamanje ikhuluma isikhiwa ithe yona uMgabe kumele ihambe Mgabe Masiko. Bakhona njalo abelungu, bakhona abamsundu, njengokwenzakale eHarare ihlangene bahlangene abantu imhlobo yonke. Umbiko njalo uyafana bathi kahambe uMgabe kababuyele emuva.
Baningi okunganani abantu?
Basafika Chris kodwa lapha ngathi nqeba dula ikhulu kancane, kodwa sikhangelela ukuthi bavuye ngobuningi ngesikhathi esizayo ngoba kusanda kuqala nje kutshengise.
Yes, siyabona ukubana kusanda chaya nje, sekuzachaya ihola lakuqala u-1 PM. Silethemba bayagcwala bayabuya. Ungasitshela Ntunga ukuthi labo okhuluma labo bathini nxa besizwa okwenzakala ekhaya, balethemba ukuthi uMgabe uyasuka yini esihlalweni?
Bathi uMgabe Ingwenya yisihlahla esesidliwe ngumuhlwa osokusele impande zonke zimoshakele, osokusele ukuthi awentsha wise ngumoya. Bathi akula kubuyela emuva, kulandlela azakwala ngayo kusuka embusweni. Njalo abaningi bathi bakhangelele ikusasa elihle kakhulu.
Ye, nxa besithi bakhangelele ikusasa elihle, bathini ikakhulu ngezombusazwe, ngoba sizwa kulokudonselana ukubana kathi vele ngubani ozakhokhela uhulumende omutsha?
Lokho bathi abakudingi, lokho kwakathesi abakudingayo ukuthi uMgabe aphume esihlalweni, yiko okuqakathekileyo kibo kwamanje. Okuthi mbani ozakhokhela bathi kuzabonakala intaba enkulu isijilekile.
Yini siyezwa kuthiwa bakhona abatshengiseleyo kwemanye amadolobho khonapha eMelika, uke wezwa yini?
Sokulo msindo Ngwenya, uthi bekuthiwani?
Bekuthiwa khona bayatshengisela kwamanye njalo amadolobho aweMelika, ngawaphi nxa uzwile khona?
Okay, bekuthiwa abanye base-Texas, abanye base-New York City, nase-Indiana ale bakhona bazangena labo esitaladini. Njengamanje uyawuzakuyasiwa lapho bathini bahlabela ingoma leyana ethi Nzira Zemasoja, ebihlantelwa njalo laseHarare.
Ngokubona kwakho abantu laba bavela kumabandla athiyeneyo yini, kumbe siyasizwe kuthiwa be-MDC yibo bodwa abatshengiselayo?
Ukhona omunye oke watshaya isilogani lapha esithi akukhathalekile ukuthi ungowezanu ungowe-MDC, bathi abakudingi lokho kakukhethwana ngoba namhlanje lilanga lokubambana kwabantu beZimbabwe, kungelani, kungakhathalekile lokuthi ungowe-MDC, zanu mabambo mthwakazi wathezwa.
Hayi, sibongile kakhulu Ntungameli, ube lela ngelihle.
Ngiyabonga kutomdala.
Okay, bye bye. Leyo ke intatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo obese esigodlweni someli weMelika, igama uChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.